ndoda kuchenja Mwari nekuwana mukana wekuchanangura kuti gore rino chakaona chakakodzera kuti chisaite musangano wedu weWomen of Dominion wachanga chifanha kuita muna June, kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. Saka chakazogara nedare chikakanjura musangano iwowo. Gore rino chachichicerebrata 9 years chekunge chiri Women of Dominion kubva pachakatanga chichitanga kusangana mugore ra 2012. Chakanyanyo kuti chinyanyo kanjura musangano wegore rino zvinhu zvakati o, zvikonjero zvakati o. Chekutanga chachinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus. Pachakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kunzwa nemafocast, chakaona kuti izvo musangano wekuti ubudirire chichanetsa uye zvinogona kutistraina isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoatenda yezvuwo. Dambudzo rekutanga tichiziya kuti chose coronavirus yakaafecta even kubva vanhu kumabasa. Even kuLos Angeles kwatiri kuenda, it's one of the cities iri kunzi ichaita makesis akawanda. Saka June kuti chifocus kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya, hatina kuona kunge zviri zvinhu chakanga zvakanakira musangano wedu.
Nhengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu?
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vedare vachitaurawo nevanhu vakasiyana siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakazenge vari maworkshop presenters. Vakazvigamuchira nerufaro vakati no, the decision it's good and it's proper, nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika. Tine mutaura aibva kuAustralia uye chechatisichaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa. Saka vakawanda vakazvigamuchira, vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru. Saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta chikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunza Mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa naMwari. Saka chofa achachandwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere ichi chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvinhu zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha.
Nhengo dzeWomen of Dominion, ndingangoti madzimai eWomen of Dominion, madzimai ari involved mumadifferent organizations ezvowo nemachechi akasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa. Nhengo dzeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme